Naya uru uru irikunyanya kuoma ndeifarwa kwamabasa kuitika mumabhengi ese zvawo asi kunyanyanyanya mabhengi makuru anobva kunze kwenyika ane mahead office anobva kunze kwenyika semabhengi akaita sana Standard Chartered Bank. Ichocho ndo chinhu chanyanya kuomesesa mabhengi.
Zvinoreva here kuti mabhanga haasi kuita mari?
Tiri kuona kuti zvichiitika vashandi vachiluza mabasa. Mabhengi ari kubva anyanyanyanya kuwanawo maprofit. Maprofit aya akungoenda bedzi kune vari vebhengi, akuchindawo mari inopinda muvanhu kana mari inopinda munyika.
Standard Bank inoti inoda kuvhara mamwe mabranches ayo kunzvimbo diki munyika. Boka renyu rinoti chinyi?
Tiri kutosimudza matemo kuti tirwisane nawo zvakasimba. Tichigunun'una pamusoro pokuita kubvisa Standard Chartered Bank muno kwekuti inobvisa mabasa mazhinji anobhadhara zvakanaka emazuva ano anofanira kusumudzira vana vemunomu. Tichimaita kuchina Nairobi nekuchenai kuindia. Saka zvaatoreva izvo kuti Standard Bank iri kutora mabasa emuno muzimbabwe ichiisa budiriro kune dzimwe nyika dziri kunze.
Munoziva here kuti mabasa mangani angarasika?
Havasati vanyatsa kubuda pachena. Ndicho chimwe chinhu chatirikugunun'una nacho kuti tiringoita zvokunzwa tiri kutarisira kuti tinogona kuluza mabasa asingati 50% of what we currently have. Mabhuranchi etiri kunzwa kuti vanoda kuvharwa mabhuranchi akaita kunga kunana Hwange, mabhuranchi madiki ari kunzvimbo dzakaita kungana Marondera, Ndura, anaChinoi, anaChiredzi tanzwa kuti vanoda kuvhara kumataundi madhorobha madiki. Ende zviri kuitika zvizhinji zvokuti upfumi hwemuno because mabhengi hapana chaanogadzira anongouya otora mari yedu okuchaja bank charges. Upfumi hwohwo hwenyika hunofanira kunge huchisimudzira nyika yedu hwaakunosimudzira dzimwe nyika huchiunza mabasa kuNairobi huchiunza mabasa kuChennai.